tswakanyanya go tlhagisa nyaya e khutshwane, nyaya e Zakari Mabaziwe e santsa go tinda mo nyaya e bodirireng ka e sa tlhoma go nna ntse go tinda e bodirireng. Ke se se ya tshwere mo ne, ke wa Zakari Mara mo bodirireng ka. Tsaka, mtshakala wedu o mo isa a shirua, zine cho go tshwira, kuti nyaya e Zakari Zakari Mara. Dilo tshitaurika patina taura nyaya dze budiriro nyika ino
boka renyu reva tinoti vakare mara vakakura zvakadini
isu boka redu harina kunyanya ya kukura isu tinoita kuti tinoprovida machozi chedu ndechekuita ongororo netsvakurudzo nekuendawo kuhurumende nemamwe mapoka akasiyana-siyana tichivakurudzira kuti vange vachi tarifa nyaya dzevakare mara nesiso rebudiriro nesiso rekuti vakare mara vanokodzero sote kuti vanofana kunge vachiva vanhu vanopiwa chete.
Mazuva anaya tiri kunzwa kuti mapoka enyu aya vari kuda ministri yavo yega.
Itikwadi kuti tiri kuti vanhu vakare mara dai vanga vawana ministri yavo ndicharangarira kuti muhurumende yapera yava Mugabe taikaita vanhu vaviri Brigadia Felix Mchengwa na Dr. Timothy Stedus vose vava vachakabva vaipanga mazano mutungamiriri wenyika nenyaya dzedisability. Asi tinoona kuti nyaya idzi hadzina zvakanyanya. Takatarisa kuti titori nemutemo unonzi Disabled Persons Act wa1992 inotaura kuti kunyange zvazvo disability iriko kusocial welfare ikoko inofana kunge pana director of disability asi iko zvino hapana. Saka tinoona kuti takaita ministry kana kuti bazi redisability zvinoreva kuti kunge rava nagurukota waro anenge achipinda mucabinet anenge achitaura nyaya dzedisability mucabinet. Pari zvino disability tinoiona senherera nekuti chero director wachona wedisability hapana. Saka inherera yakangokamirwawo kusocial welfare isina munhu anozoitarisa nguva nenguva.
Chii chisiri kuitika iko zvino chamunofunga kuti chingaitike kana mapiwa ministry yakazvimiririra yega?
Chekutanga ndicho kutoti kuti tinzwisise zvine chekuita nedisability kana kuremara munyika medu zvinhu zvakawanda zvasatira kunzwisisa kutanga kunesu macommunities kuenda kumabhizinesi tinoona kuti kana paita ministry panenge pane mukana wekuti tinge tichitaura nyaya idzodzo. Chechipiri ndechekuti zvinounza yatingati focus kunyaya dzevanhu vakaremara. Kwairi kusocial welfare iko zvino zvatiri kutaura kuti zvemufananidzo kubva 2018 hurumende yaipa $20 kana kuti hurumende yaifanira kunge ichipa vanhu $20 nehouse pamwedzi ekuti vararame nayo. Asi zvino izvi kubva 2018 hazvisi kukwanisa kuitika nekuti hurumende inenge isina mari. Saka chinonge chakwanisa kuitika ndechedisability inenge yakuonekwa kana kurema sare mara vanenge achipuwa kuonekwa sevanhu vane kodzero kwete sevanhu vanongomirira kutambidzwa nehurumende. Inova kurudziro yataita senguva nenguva kuhurumende yadarika yava Mugabe uye kurudziro yatisaramba tichiita kuhurumende yavapo ikono yava Munangagwa.
Kana tikatarisa kwatabva uku hurumende haina kunge yakupindurai zvakakufadzai, munofunga iko zvinezvi mune mukana here wokunzwika?
Tawana futi chimwe chipangamazano kuburikidza navajoshua mandinga chapinda muhurumende vakamirira disability tinombimba kuti vamunangagwa vatavangawo nemukana wekunzwa nyaya iyoyo yekuti tinoda bazi redu tega rinoita kuti ivo vazokwanisawo kunzwisa kuti iyo disability yachona inofamba ende inofanira kunge iri hurumende yevanhu vese vanazvo, vasina, adzimai, vanhurume, mabhizinesi nevasina mabhizinesi uyezve nevakaremara. Asi tinoona kunge hurumende pari zvino magadzirirwo ayakaita inenge ichirasira kana kuti inenge ichifarira vanhu vakaremara pano. Saka tinenge tati zvinhu izvozvo zvipedzwa nebazi regaindo kutoye mufananidzo uri padhuze musi wa3 December taiva ne izuva rinotsiritsidzwa neUnited Nations rinorangarira vanhu vakaremara, asi hurumende yedu kana kumboti bufuwo panyaya yacho nahaina. Saka tinoona tiso kure kwekuenda, kuri kuti itazosvika pakusokuda kuti ingesvika kuonawo vanhu vakaremara sevanhu, nekuti iri izuva rakangoda kufanana ne kana kuti International Refugee Day kana kuti World AIDS Day, zvinokosheswa nehurumende yedu, asi izuva risina kukwanisa kucherechedzwa nehurumende yedu. Saratona rinoona nezvesocial welfare avana vacho vakataura pazuva iri. Saka tinonga tinoona kuti panenge pasina kukosheswa ipapo.
Ko vebusiness community muri kushanda navo zvakadini?
Hatisati tanyatsa kuvhura makwara ekuti tinoshanda navo, asi vanhu vatinenge da kushanda navo zvikuru sei pakutarisa kuti tine vanhu vakawanda vakaremara vanokwanisa kuita mamwe mabasa arimo mumabhizinesi akawanda, asi zvinongo vanofarirwa kunze nekuda kwekuti vakaremara. Saka ndinoda kuti pfungwa iyoyo inge ichishandurwawo zvikuru sei kubusiness community, kuti dzimwenguva amwe mabasa anenge aripo vanhu vakaremara vabawani nekuda kwemamwe maconditions anenge ariko kubusiness community. Zvakafanana nokuti amwe mabasa tera asingadi kuti ndochityira atinonzi slim class 4 drivers license, zvinoti vanhu vasikaone vanenge vachikwanisa kuita mabasa iwawo. Ndinoreva kana kuti zvingava basa rekushambadza kana kuti amwewo mabasa ange angoitika pakambani. Saka ndinoo zvatirinda kuedza kuti tigare pasi nebusiness community tivaonesewo rimogwara kana kuti umwewo mufungo wekuti vanhu vakaremara vangashandawo sei kuti vange vachisimudzirawo upfumi hwenyika.
Asi pari zvino mune tarisiro kuti manzwi enyu achasvika achanzwi kwawo nehurumende, zvisiri zvatakaona muhurumende yapfuura?
Izvo hatinete kugogodza chero hurumende yapfuura, ndisingava ndizvoziva kuti izvo hatinete kugogodza. Kana zvanetsa tinotoshandisa sando ndo dzatava kushandisa mazuva ano kugogodza nadzo, nekuti takaona zvinhu zvakapera pasina chiri kuitika. Saka iko zvino chero kugogodza kwachona tinozvitendera isu kushandisa sando kuti tinge tichikwanisa kuzonzwika.